chingwa chinodzika isu hatina kana dambudziko chero kuti chingwa chiite dhora haisi dambudziko iroro. Dambudziko redu chete riri pane zvatakagara tichitaura nyaya yeforeign currency.
Saka munoda mari kuti mukwanise kushanda zvakanaka muchitengesa chingwa nedhora 8 yacho iri kutaura?
Tinenge tichitaura kuti mainpots yedu yatinoshandisa zvinotengwa neforeign currency tinenge tichiwana mari yacho ne1:1 kuti tikwanise kuti tidzikisewo mapurize edu. Zvimwewo zvinozoitawo zvakaita sema salari nezvimwewo kuti vashandi vedu vazokwanisa kupinda munzvimbo, nekuti environment yacho inenge yasiyana. Ndovatoita kuda kuti vatambire vanhu ngirikini tiite kuti tisvike kudhora 8 asi kuti chingwa chiende kana padhora hatina kana dambudziko kana hurumende ichinge ichitibatsira neforeign currency ye1:1 iyo.
Saka apa pane nhaurirano dzakaitwa here kuti pazonzi mutengese nemari yakadai?
Nhaurirano yakaitwa vachitivimbisa semazuva ese kuti vanotipa anhu gifti karenji iyo, asi sekuzikana kwatinoita nematambudziko atinawo senyi kune mamwe mapriorities atinoona kuti pamwe anogona kunge achizonyanyira hurumende. Saka havazoite sekuimbisa kwatee takawirirana kuti zvikwewu zvichibatsira anhu ndiye kubikwa kwechingwa munyika muno.
Saka mungadi mari yakawanda zvakadii kuti zvinyatsofambe zvakanaka?
Izvi zvinodaka 12.5 million pamwedzi apa.
Iko zvino muri kuwana mari?
Mari yacho tinongoipromiswa zvanoti inouya zvisina kunyatsokurongeka. Tine mabacklog emarisiti akati wandei asati abhadharwa mabhekari makuru. Kana vari vechidiki vazhinji vacho vari kutovhara vanenge vasingatopiwe priority yacho iyoyo, inopiwa kuvakuru chete. Saka mabhekari atinoti macommunity bhekaris acho iwayo akatoshaya mikana yakafanana neiyo yacho iyoyo inopiwa vakuri, kureva kuti vakatovhara mabhekari. Saka kune dzimwe nzvimbo chingwa hachisi kutombosvika, hachitombozikane nevatengi vechizvinga kumadistrict kana kumadrop point kure neHarare.
Saka tingati chingwa chatodzika here apa kana kuti muri kumirira kuti mutange mapuwa mari yacho?
Tinotomirira kupuwa mari. Kupuwa mari ndokunoita kuti izvi zvose zvinake. Isusu hatina kana dambudziko kuti chidzike kana nhasi, nekuti izvi hatiri kunzi kukwidza. Hakuzi kuti kukwidza kwekuti ndekwedu, inyaya yekuti tinenge taakuti vanhu vaya vanenge vachitengesa mari dzavo vanadzo panguva yekuti tiite bhizinesi ndo vanenge vachidhurisa mari dzavo. Saka kudzikawo kwadzo zvinenge zvichingonakirawo chinyika yedu nesuwo nemapurize. Mapurize kukwira kwavo kureva kuti vanotenga vanoita vashoma. Saka isusu tinobuda futi mubhizinesi nekuda kwezvinhu izvozvo. Saka zvinhu zvinototifadza kana hurumende ichinge yataura zvakadai, yovimbisa yobva yaita zvainenge yavimbisa zvacho. Chinotibatsira zvakanyanya mukushanda kwedu kwatiri kuita kuti chingwa chinge chiwanika munyika.